kubayiwa izvo zvinouya nevanhu vasingazivi nyaya dzekurima kurima nekuchengetwa kwemiti. Miti ikasvika makore 25 ikadarika inotanga kusabereka. Saka yedu yadarika makore 27 haichabereki. Saka tinogura mabranchi matavi ose achembera tobvisa yobukira. Takatanga kuzviita gore rapera, asi isu tiri kuimaneja neruzivo kuziva kuti tinogona kuenda nayo 400 years, asi tichipota tichipruna okata. Imwe yacho yanga yatoreba kuita semigamtree zvekuti nyangwe ikaita mwana umwe haumutori ikoko, unotoda kuti ukwire muti wotonda wopasika, hapachina nyangwe kusprayer. Haichaspreki yava nezvioita zvirwere. Saka ndozvatiri kuita, hatikuna kwatinoenda. Tinongofira muno muZimbabwe, tinongofa tiri mupati yedu yeZANU PF. Ndiri MP weMwenez East. Vanhu vangu vanondida ende inini tinovashandira, tichange tichishanda ndisingambofungi zvimwe zvinhu.
Vabasikiti, mungati makashamisika here nenyaya yekuti makanzi muchisiye basa muchitsiwa namai mahofu?
Aiwa, handingashamisiki, handingashamisiki. Actually takazviziva gore rapera. Gore rapera ndopavainzi vachauya vachinditsiva. Ikatotaurira nyangwe president tichiri politbiro gore rapera kuti aiwa, vamamai mahofa ndo vanozivava kuuya kunditsiva. Asi kana ndisati ndawana tsamba kwamuri yekuti vanditsiva, ndicharamba ndichiita basa rangu.
Asi chingava chikonzero chei chakaita kuti mumiswe basa vabhasikiti? Munodyidzana here namai mujuru sezvanga zvichitaurwa?
Aiwa, ini kudyidzana namai mujuru. Mai mujuru vaiva vice president wenyika. Principle yangu ndeyekuti munhu wandinopa rukudzo rwepamusoro ndipresident, ndivo king veZimbabwe. Asi vane machinda avo ari pedo navo matatu, iwaiva maviri vanonzi vari mupresidium. Ndikasakudza ivavo, ndikakudza umwe wepadivi, ndinenge atarisa kuti handikudzi president. Saka ndaikudza president, ndokudza avo vakaita pedo navo kuti vashande navo vachitungamirira. Ndozvandaita kuna mai mujuru, ndaingovaremekedza semunhu gurukota guru yevice president wenyika wakaiswapo navamugabe. Saka ndaisungirwa kuvakudza, nyange izvozvi ndine rukudzo kwavari kuti vakasevha nyika yedu. Handina chandinopokana nacho, asi kuti kana munhu wakanzi pane waita mhosva yake kwaaiitira, vanoona nezvemhosva ndo vanodhila neizvozvo. Hazvizonzi mhosva yaitwa naNhingi kana iripo, yonzi nevanotevera vachipasapoti sure vakaipa. Aiwa, izvo handibvumi.